Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gumi guru 27 2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso svondo rapera vanotsanangura mabatirwo avaiitwa vari muusungwa. Consumer Protection Commission inoti yave kutora matano ekudzivirira vatengi kubva kuzvitengeswa zvisiri zvechokwadi pamwe nezvinenge zvisina uremu hunobvumidzwa pamutemo. Mutambi weMartial Arts Wilfred Mashaya anorasikirwa nemukombe wake asina kukwikwidza. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume avakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vari kunze pamhosva yekuungana zvisina mvumo yavari kupomerwa vanoti vaibatwa zvisina kunaka vari muusungwa. VaNgaruvhume avakasungwa musi wa2 Nyamavhuvhu vakagara mujeri reChikurubhi kwenguva ingada kusvika kumwedzi mitatu vakazoburitswa muusungwa nemusi wechina svondo rapera mushure mekubhadhara zana remadhora ekuAmerica semari yechibatiso. Vakadziwo nedare vagare pakero yavakanyoresa kudare uye kuti vange vachinozviratidza kumapurisa ekuWaterfalls chishanu choga choga pamwe nekuti vasashandisa Twitter account inonzi J Ngaruvhume iyo yavanoramba kuti ndeyavo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Usungwa inguva yakaoma vakandemiri. Isu semapolitical prisoner zvikuru seekuopposition tinonga tinebatirirwa zvakanyanya. Nawo muve mumajeri imomo vaiedza kumirira nesu nekuedza kusateerera zvavanonga vachipikwa kuti vatiitire. Ndiba kuvatenda chaizvo ivavo vaibatirana nesu asi muusungwa mange makaoma.
Zvii zvamungati makarasikirwa nazvo panguva yose yamaa muri muusungwa pamwedzi mitatu iyi?
Chekutanga ndakarasikirwa nenguva yekuva nemhuri yangu. Musi wandakasungwa ndakatorwa mwanasikana wangu aripo ane makore 12, 12 years. Ndakasungwa aripo ndikamusiya achichema zvakanyanya. Varume vakandimbunyikidza vakandipinze mumotokari vakandipinza vakazviita mumeso emwanasikana wangu. Saka mwedzi mitatu yose yandanga ndiri mutorongo ndaizvifunga zvakanyanya. Ndaifunge vana vangu, mudzimai wangu nevandinobata navo kuTransform Zimbabwe vazhinji vaindishanyira vachindisimbisa asi vakashushikana zvakanyanya. Chechipiri, mabasa anguwo zvakare ndinoshanda, kushanda kwangu kwese kwanga kwakamira. Ndaichiverenga chikoro changu, ndaifanira kunyora maexams, yakandirambidza ikata unyori, tozoti chetatu, nguva chaiyo yekuti tishandire nyika nekupfudze basa rekuti nyika inake mberi yakarasika zvakanyanya apo ndange ndiri muusungwa. Saka zvinhu zvezvimwe zvandakarasikirwa nazvo zvakanyanya panguva yandanga ndiri muusungwa.
Saka munotarisirwa kudzoka kudare riini zvakare?
Ndiri kutarisirwa kudzoka kudare musi wa15 November kuti tindopuwe zuva rekutanga kwetrial inonzi trial date. Kana kuri kuti havana kutipa, magweta edu anobva aapplya kuti tibviswe paremand nekuti state iri kuratidza sekuti haina kana nyaya yavanokwanisa kusumudza mudare nekuti vanoziva kuti havana umbo hwekuti tanga tiri kumeeting iyoyo ende vanozviziva kuti ina handizi nyengo yeTPC yekuti ndanga ndiri kumeeting yeTPC ende takatore nguva tisina kusungwa vamwe vatosungwa vanga vari pameeting iyoyo zvinoratidza kuti vanoziva kuti tanga tisi ipapo. Saka ndiri kudzoka kudare musi wa15 November.
Mune zvimwe zvamunga taurira vateereri here tichiziva hedu kuti hatinga taure zvakanyanya nenyaya iri kudarei?
Chandida kungotaura ndechekuti vana veZimbabwe tinofanira kutsunga nekushinga. Kushungurudza kwavanoita Jacob Ngarivhume kana kuti vasungani nani, vanozviita asi hatiperi mwoyo nekuda kwemandeti kana basa ratinotenda kuti tinaro rekuti tisunungure nyika yeZimbabwe. Hatigari pasi tobate shaya tochema, hatidaro. Tinotsvage mazano ekuti tingaita sei tiise musoro pamwe chete. Nyaya dzekunyenerwa dzatisina kuita izvi tinoziva kuti ndo zvinoita vanhu vari kutsvaga kumbunyikidza kodzero dzavanhu. Hatina mhosva dzatakaita, takachena pamberi pedare ende pamberi pevana veZimbabwe, asi hativhundutswe nekuda kwekushungurudzwa uku.
Avanga vari mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vari parunhare muHarare neStudio 7. Komisheni inochengetedza kodzero dzevatengi muZimbabwe yeConsumer Protection Commission inoti yave kutora matanho ekudzivirira vatengi kubva kuzvitengeswa zvisiri zvechokwadi zvinganzi muchirungu fake products pamwe nezvinenge zvisina uremu hunobvumirwa pamutemo kana kuti underweight. Mutauriri wekomisheni iyi vakuda kwashe mudereri vanoti vari kushanda pamwe nebazi rezvemaindastiri nekutengeserana kana kuti industry and commerce vachishandisa mutemo weTrade Measures Act mukuona kuti vatengi vachengetedzwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Isusu tiri kushanda nebandiko rehurumende remapurisa, asi zvatakaongorora takaona kuti isusu sekomisheni dambudziko harisi vanhu vari kupfeka, nekuti avo vari kuda kwavari kunotenga yatingati packaging netiriyo kana kuti zviputirwa zvacho. Saka kune nyaya hombe kwatinofanira kuenda izvinezvi vatakaurirana zvino kuti hanzi yetinotageta kwekwazirungu aino kuti zvinogona ndi zvakaoma, nekuti ibasa hombe chaiyo kuti kuri kugadzirwa mapepa acho iwayo enhema izvo kune nyaya, nekuti ndo vari kusupplya vanhu ava vachigadzira, nekuti tikangonobata ava vari kutengesa ava tisika kunobata kwacho kwakubva mapepa avo hapana zvatinenge taenda, nekuti mapepa acho aramba achigogadzirwa enhema nhema zvingopekwa zvichiramba zvichingodaro. Saka tauri kuti mukoto iyoyo inogona kuvharwa, asi ibasa hombe inofanira kutoshanda nevamwe mabazi ekuitsa izvenana zvemuravisava kugoisa musoro pamwe chete kuti dambudziko iroro ripere.
Saka ndevapi vanonyanyotengesa izvi zvenhema nhema izvi vamuderedza?
Zvinhu zvakawanda zvenhema zvino zvinowanikwa tumashopu twemukotokoto kwakatombotaurwa kuti kumbare uko raiti remahatima vari kupfeka ikoko, wobva wati rakunzi mahatima iyo riri raiti renhema nhema rangopfekwa mupakezi yemahatima, asi haisi raiti chete. Zvine zvakawanda dovi refeki machangi zvakawanda wanda zvinhu zvavanongopfeka, nezvekudya nezvekupfeka nezvekuita sei. Vanoti havo zvinenge zvakachipa, asi kamunoziva kuti zvamunofunga kuti chakachipa chinodhura, nekuti kwofamba kwenguva tine madambudziko ezvirwere zvegomarara ivo ana kensa ivavava hatichaziva kuti zviri kubva kupi, zvinhu zvatinenge tichingodya zvisina kuvhenekwa.
Imwe nyaya yevamudereri inochemwa nayo nevatengi inyaya yekutenga zvinhu zvisina uremu hunenge hwakatarwa hunotarisirwa, inganzi muchirungu underweight. Muri kuitawo sei nenyaya iyi?
Panyaya iyi tiri kushanda nerimwe bazi riri muministiri yeIndustry and Commerce rinonzi Trade Measures, nekuti pane mutemo unonzi Trade Measures Act. Ivavo veTrade Measures basa ravo nderekuongorora zvinhu zvemamezamenti, ndo basa ravo chete. Saka tinoshanda navo nekuti vane mishina yavainayo. Takatendera takaenda kuwana mutoko tikaenda kupuku.
Ndezvipi zvigadzirwa zvamuri kuwana zviri kutengeswa zvisina uremu hunenge hwakatarwa neTrade Measures Act?
Pamutemo iwo watikutaura chingwa chinofanira kurema 700 grams, unosvikaona chingwa chete wochiisa pasikero ku600, huku uri kunzi 10 kg uona huri kunzi i9 point. Simende chaiyo vaidaro zemi imwe shuga haiyo ndekeitava nezika, nekuti taiwa takatovabata tikatoendesa kukoti ukaza pane shuga yaitendera yainzi Star Shuga, shuga iyo ndiyo nhema nhema, even adhiresi yavanga vakashanga iri kunyika. Saa takaitora shuga iyo tikaenda nayo ikanodistroya, nekuti ma2 kg vaiona ari ma1.8, panenge atakatoona iri 1.6. saka izvozvo zvinotigumbura chaizvo, nekuti tisa kuti ivavo vese vatova kuvabata vari kutengesa mahanda wezi nezvinhu zvisina huremu hwakakwana.
Ava vanga vari mutauriri weConsumer Protection Commission vakuda kwashe mudereri vari parunhare muHarare neStudio 7. Kwasara mazuva masere chete kuti sarudzo dzemuAmerica dziitwe, vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika amai Kamala Harris veDemocratic Party navaDonald Trump veRepublican Party vachitsvaga rutsigiro kekupedzisira. Semakore ose, sarudzo dzemu America dzinoteverwa zvakanyanya nepasi rose kusanganisira muZimbabwe, sezvo vazhinji vachiti dzinoratidza mucherechedzo wegutsa ruzhinji nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Mumwe wevari kutevera zviri kuitika muAmerica, mutungamiri wesangano reCenter for Natural Resource Governance, vaFarai Maguu, avanoti vanoshuvira kuti vezvematongerwo enyika muZimbabwe vari kudzidzawo matsvagirwo anoitwa rutsigiro murunyararo pamberi pesarudzo.
Tiri kuona mapolls ari kuitwa every day vachibvunza vanhu kuti iwewe uda kuvhotera ani, chii, hapana munhu ari kutya, vanhu vari kunyatsa kutaura uda kuvhotera nhingi. Vasiri kubuda pachenawo ndevamwe vaya vanenge vachiti handisati ndanyatsa kusarudza vandiri kuda, hapana chaandigutsa pavaviri ava, asi ndichavhota. Zvichiratidza kuti mazuva mashoma ari kutevera iwawo pachine mavoters vakachamirira kuti vave convinced kuti munhu andichavhotera kuti apinde kuwhite house ndiani. Chimwe chinhu chinoratidza healthy democracy.
Munonzwawo sei muchienzanisa nezvinoitwa musarudzo dzekuZimbabwe?
SemaZimbabwenzi tinongoti zvavo, tinenge tichiyemura. Ndopai pekuti vanhu vanenge vachiti kudai ndakangozvarwawo ndiri kuAmerica ikoko, ndiri kuparticipatawo mudemokrasi zvakadaro. Hapana chatati tanzwa kana kuti pane rally yarambidzwa kuitwa. Hatisi kuona zvinhu zvakadaro, vari kuenda vachiita zvavanoita. Of course pane matambudziko akaitika sekuda kupfurwa kwavaDonald Trump kaviri kakaitika gore rino, asi tinoona kuti law enforcement yakakurumidza kupinda. Mumwe wacho akabva atourawa, mumwe akasungwa kutaura kunoku atori mutorongo nekuti akathreatena candidate. Saka tiri kuona kuti demokrasi yeAmerica iri pachena iko zvinezvi, iri kushambadzirwa pasi rese kuti kana taakuita maelections tinopa vanhu mukana wekuti vasarudze mutungamiri wavanoda.
Munoona vemapato ezvematongerwo enyika pamwe nevana veZimbabwe vaine zvavanodzidzawo here kubva kune zviri kuitika izvi mukugadzirira sarudzo?
Mazuva ano aya taakuraramawo panguva yesocial media, uye vanhu vakawanda vakukwanisawo kubhadhara masubscriptions ekuti vanoona vana CNN paDSTV. Saka ishuviro yedu yekuti vatungamiri vemuZimbabwe vari kudzidzawo chinonzi demokrasi, kwete kuti vanenge vachingotika mabhokisi ekuti taita maelections, zvokuti kana maelections iwa apera munotoona kuti nyika inenge iri worse than zvayanga iri maelections asati aitwa. Uye unotoona kuti mari yatiri kushandisa kuita maelections, zvichidai mari yanga isingafaniri kutomboendeswa ikoko, pamwe taifanira kungoramba tiri patiri ipapo, toshandisa mari iyoyo muzvipatara, kupa vanhu mvura yakachena nezvimwe zvakadaro. Pane kuita sarudzo dzekuti dzichipa pera, vanhu vanopinda mudepression, vanhu vanodonha kufa chaiko nefrustration yekusaona kuti nyika iri kubva kupi ichienda kupi.
Vanga vari mutungamiri wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu vari parunare muHarare neStudio 7. Zvinotochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevechidiki, chamunombopiwa mazuva ose naTaboka Ncube. Asi nhasi muchichipiwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7. Muhurukuro yedu nhasi tine wechidiki anorwira kodzero dzevanhu, mukoma Clayton Gonese, vari kumasvingo, kuti tinzwewo nezverwendo rwavo rwekurwira nyaya yegutsa ruzhinji kana utongo hwejekerere muZimbabwe. Pindai tinzwe mukoma Clayton.
Ndinotenda zvikuru mukoma Jonga Kandemiri nekundibata. Ndinonyorawo zvinyorwa zvinokurudzira utongi hwejekerere kana kuti demokrasi. Zvinyorwa izvi veruzhinji kana vachida kuzviona vanozviwana pane Handa Radio, panova pandinozviisa kuti zvionekwe neruzhinji. Uyezve pari zvino ndiri mubishi rekuita kuti ndizvivandudze nekufunda kuti ndinge ndichidzikamidzi munyaya zvematongerwo enyika. Ende pachinguva chidiki chinotevera icho ndinotarisira kuti ndinge ndava gweta rinenge richirwira kodzero dzevanhu.
Mune sangano ramunoshanda naro here mubasa renyu iroriri rekurwira utongo hwejekerere?
Zviro kwazvo mukoma Jonga Kandemiri, ndine sangano randino shandijana naro ngoona kuti tarwira utonge hwejekerere rinova sangano reCitizens Coalition for Change rinotungamirirwa navaJameson Timba avo vamunoziva kuti vari mutirongo vachizorwa mafuta enguruve yavasina kudya.
Tinonzwa hurumende ichitaurawo kuti utongo hwejekerere huzere muZimbabwe. Imi muri kuona sei?
MuZimbabwe hamuna utongi hwejekerere, mukoma jonga kandemiri. Zimbabwe ine nhoroondo yekuchikora kodzero dzevanhu. Munozviziva imi kuti vatungamiriri vehurumende yeZimbabwe vatori pazvirango zvavakatemerwa nenyika yeAmerica nenyaya yekuchikora kodzero dzevanhu vanovapikisa. Munozviziva imimi kuti kutaura kuno vaJameson Timba nevamwe vanhu 64 vari mujeri izvezvi vachipomerwa mhaka dzavasina kupara. Mhosva yavo hombe ndeyekuti havawirirani nehurumende. Saka zvirokwazvo tichiona kuti vese vanopikisana nehurumende vanorohwa, vanopambwa, vachiti vakafira mberi, zvinotiratidza zveshuwa kuti hakuna utongi hwejekerere.
Kune vamwe vanotiwo vechidiki vakawanda vanoti vari kurwira kodzero dzevanhu vanenge vachingonangana nekushoropodza zvinenge zvichiitwa nehurumende vasingatarisiwo zvinonzi zvakanakawo zvinenge zvichiitwa nehurumende. Munoti
isu hatisi kushoropodza, mukoma jonga kandemiri, asi tinenge tichingotaura zviri kuitika. Zviri kuitika ndezvekuti munozviziva imimi kuti vamutsvangwa vanova mutauriri webato reZANU-PF vakabuda vachitaura pakapera musangano weSADC vachiti ndakuudza matare edzimhosva kuti vachiburitsa vaya vari mutirongo nekuti musangano weSADC wapera. Asi munozviziva imimi kuti pamurau wedhemokrasi hazvibvumidzwe kuti vebato vange vachiudyira matare edzimhosva kuti haachiburitsa yevanhu chiitai izvi. Panofanira kunge paine inonzi separation of powers pachirungu. Munozviziva nhoroondo yekupambwa kwana muzvare Justina Mukoko, pambwa kwana vaitai Dzamara nekuurayiwa kwevamwe vakasiyana siyana vanopikisa hurumende. Izvi zvinotiratidza kuti zvirokwazvo Zimbabwe inofanira kushanda nesimba kuti pave neutongi hwejekerere. Pari zvino utongi hwejekerere hatina.
Ikurudziro ipi yamungapa kune vechidiki vezera renyu vangadai vaine chidokwadokwawo chekutevera tsoka dzenyu?
Kurudziro yangu kune vechidiki, mukoma jonga kandemiri, ndeyekuti ngavasaramba vakangopeta maoko vakanyarara vachifungidzira kuti zvinhu zvichangofuma zvakanaka, ramangwana ravo ndiro riri kuondongwa. Naizvozvo vanofanira kusimuka vorwira kodzero dzavo, vorwira ramangwana ravo, ndo kuti zvinhu zvigenge zvakanaka mune ramangwana. Vakaramba vakanyarara, ramangwana handioni rakajeka.
Manga makateerera kune vechidiki vari nhengo yesangano reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa navaJameson Timba vaClayton Gonese. Kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti Religious Forum chamunopiwa naEvans Zininga weStudio 7.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu, simba
rangu, simba rangu,
Jesu simba rangu.
Tinokuchingamidzai vateereri kuchirongwa chechitendero chesvondo rino. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nhasi tadzoka zvakare naApostle Martin Matinenga vachitipa zvakare rimwe shoko. Tinzwe zvavakatigadzirira. Apostle, tokuchingamidzai, sanganai nevateereri.
Kwazwai mukoma Evans, kwazwai vateereri vedu mose. Tinoda kutenda Mwari zvakare nenguva ino patichange tichigoverana shoko raMwari, tichingotenda Mwari nekuda kwenyasha dzavo uye nekuda kwerudo rwavo. Svondo rapfuura takanga tichitaurirana nauye kuti Mwari vakatida kuburikidza nemuchinjikwa, Mwari vakatida kuburikidza naishe Jesu Jesu Kristo vakava chibairo vakavadira mamba kuti iwe neni tive tinoregererwa zvivi zvedu nekuti zvakanga zvisingakodzeri pasi pezuva kuti pawane chinhu chingabvise kutadza kwakanga kwaita munhu kuna Mwari. Naizvozvo ivo Mwari vamene ndivo vakasarudza kuzvininipisa vakazviita chibairo chokuti zvivi zvedu zvive zvinoregererwa. Izvozvi ndizvo zvinopupurwa kubhuku ravaFiripa okuna Philippians chapter 2 kubva paverse 5 tichisvika paverse 8 panoverengwa ipo pachiti nechirungu, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." Tikatarisa nawi tiri kuona Mwari vari kuzvibvisa umwari hwavo vachipfeka nyama kuti vakwanise kufa, nekuti zvaidiwa kuti pave nekufa. Tinokaverenga kuna Romans kunonzi, "The wages of sin is death." Saka paidiwa kuti munhu afe so that anokwanisa kuripira zvivi zvake. Asi munhu aifawe aifanira kuva munhu akarurama. Pakati pasi pezuva pakanga pasina munhu akanga akarurama. Naizvozvo Mwari vakazviita munhu. Kana dai taitaura taiti he became poor. Kuvapuwa ikoko kwakanga kusiri kuvapuwa pamaterial things, kwakanga kuri kuvapuwa pakuti vakabvisa umwari hwavo. Kubwinya kwavo kwose, simba ravo rose, zvose zvinotaura kuti Mwari ndiMwari vakazvibvisa, vakazvipfekedza nyama kuti vakwanise kufa. Kufa kwavakaita kwakava kufa kwairipira mhaka dzako neni. Ndosaka tichiti tikatarisa zvinhu zvakadaro tinoona rudo runoshamisa runobva kuna Mwari. Panyika pano kana takatarisa tinoona vanhu vanozvipembedza nekuda kwemaassociations avainawo. Kana ari munhu akasimukira akakwirira tinozvitutumadza tichiti ndiye wangu, mukoma wangu, munin'ina wangu, ndibaba vangu, ndisekuru vangu nekuda kweposition yavanenge vainayo. Asi panapa tiri kutaura nhau dzaMwari. Mwari musiki wedenga nenyika ari kuzvininipisa, akatarisa iwewe, akatarisa inini, achiti ubve murufu uwane upenyu husingaperi. Ndosaka ndichitaura ndichiti izvozvo ngazvitipe chikonzero, kunyangwe mumba muine nzara, kunyangwe fizi isipo, kunyangwe paine urwere, asi izvozvo zvekuti muna Jesu Kristo takapuwa upenyu husingaperi. Ngazvitipe manyawi ekurarama tine kutenda kwekuti takadiwa nekudiwa kukuru. Ngatinamatei panguva dzino. Maita henyu Baba nezita raIshe Jesu Kristu. Tinokutendai nerudo rwamakatiratidza kubudikidza naIshe Jesu Kristu. Tinokutendai nekuti makatida mukazvininipisa, mukazviita chibairo kuti zvivi zvedu zvive zvinoregererwa kubudikidza naIshe Jesu Kristu. Tinotenda panguva ino kuti imi zviro kwazvo Mwari rudo rwenyu runoshamisa. Wakakura somakomo, wakasimba rweserufu, wakadzika senyanza. Nezvita raIshe Jesu Kristu takutendai nekusingaperi. Amen.
Aiwa, tinokutendai Apostle Matinenga vekereke yeHis Grace Ministries neshoko ravatipa nhasi. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya tichikupaizve chimwe chirongwa chechitendero. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo "Jesu isimba rangu" katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo, mutambi weMartial Arts Wilfred Mashaya akaraskirwa nemukombe wake wepasi rose weKobu the World Weapons Champion asina kupinda munhandare mushure mekutadza kuenda kunodzivirira mukombe uyu kumakundano eInternational Combat Organization World Martial Arts Championships kuGerman. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mashaya nevamwe vatambi veZimbabwe gumi nevanomwe vaifanira kuenda kuGermany kumakundano eInternational Combat Organization World Martial Arts Championships svondo rapera asi vakakundikana nemhaka yekunonoka kuwana magwaro avo ekupinda muGermany mushure mekumboshaikwa kwemari yekufambisa. Mashaya oyo anove mukuru weZimbabwe Ninja iyo yaendesa vatambi kuGermany anoti vakanonoka kuendesa magwaro avo ekufambisa. Kumakundano aya Mashaya anoti aifanira kudzivirira mukombe wake uyo akatora kuEngland muna 2023 asi mukombe uyu wakazorwirwa nevamwe iye asipo.
Taito iyoyo sezvo tisina kukwanisa kunodefenda. Taito yacho inenge yakatorwa nevamwe asi tinoshuvira kuti mugore rinotevera ramangwana tikabudirira kuenda tichazama nepatinogona napo kuti tidzorere panzvimbo.
Mutambo wekobudo uri mugungano rimwe chete nemitambo yemartial arts yakaita sekarati, taekwondo, wushu, kickboxing, nijitsu, kung fu nejudo asi iwo uchishandisa zvombo zvakasiyana-siyana. Mashaya uyo ane bhande re5th dan black belt mumutambo weokinawa kobudo anoti vatambi vechidiki vaaifarira kuenda navo vakarasikirwa zvikuru nemukana wavo wekutanga wekuve pamakundano epasi rese aya asi havasi kuora mwoyo nazvo.
Ya munoziva kuti kana munhu wakatarisira kuti uri kuda kuita chakati chotadza kuitika zvino.
Mugwaro ravakatenderedza Zimbabwe yaifarira kuendesa kuGermany kwekare vatambi vechidiki vasere pachikwata chevatambi gumi nevasere vaenda kuWorld Championships uku. Mumwe wevatambi vaifanira kunokwikwidza kumakundano aya Vincent Fambira anoti akabatikana zvikuru nekutadza kuzadzisa rwendo urwu.
Tokunzwa kubatikana nekuwadzira zvakanyanya takakundikana kunokwikwidza kumutambo weGermany waikwikwidza nyika dzepasi rose asi zvakadaro ndinotora mukana iwowo kuzvisimbisa kuti takawana mukana wekuti tiwedzere kugadzirira kuitira mumwe mutambo ingazoya kumberi.
Mutambi wechidiki ane mukombe weMr Zimbabwe Novice wemutambo webodybuilding Spencer Mutona uyo ari kugadzirira kuenda kuZambia kunokwikwidza anoti zvinorwadza kurasikirwa nemukana wakadai wapedza nguva refu uchigadzirira.
Each and every sport in Zimbabwe it demands a lot. Inoda zvinhu zvakawandisa pambacho mamwe masacrifice kuti ukwanise kunge uchiita sei uchinoachieva something kwaurikuenda. So kwandiri nini view yangu inini ndorwadziwa zvikuru.
Mashaya uyo akatora mukombe weZimbabwe Sports Person of the Year muna 2018 anoti chinangwa chake ndechekuti kobudo itambwe kumativi mana ese enyika uyezve iite mukurumbira semitambo yakaita senhabvu. Mashaya anoti iye nevatambi vake vave kugadzirira makundano akasiyana-siyana achaitirwa kuColombia, Malta, England nekuWales gore rinoya vachiedza kunzvenga zvakakanganisika rwendo rwavo rwekuenda kuGermany. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reSports and Recreation Commission sezvo mukuru wekomisheni iyi Muzare Eleta Nengamasha vasina kupindura mibvunzo yedu. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume avakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vanotsanangura mabatirwo avaiitwa vari muusungwa mujeri rechikurubhi umo vakagara kwenguva yangada kusvika kumwedzi mitatu. Consumer Protection Commission inoti yave kutora matanho ekudzivirira vatengi kubva kuzvitengeswa zvisiri zvechokwadi zvinganzi fake products pamwe nezvinenge zvisina uremu hunobvumirwa nemutemo kana kuti maunderweight. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ikudibana kweza kusihlwa mthwakazi ku Studio 7 ngesonto kumfumfu 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ugqitshiwe umhlangano weZANU PF People's National Conference, kodwa kulombuzo othi wenelisile na ukubhula umlilo okhona kuleli bandla. Kuyavotwa eMelika ngeviki ezayo kukhetho lokudinga umongameli lamalunga edalele parliamente. Silazo ezokholo, ezamasiko kanye lezemidlalo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umhlangano omkhulu weZANU PF owe National People's Conference ugqitshiwe edolobheni lakoBulawayo. Abanye besithi awusoze uqede ukudlephana okukhanya sokugxila njalo impande kuleli bandla. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi ebambane. Waxwayisa njalo abangaba bephehla inzondano ukuthi bazawukhomba onotshwala. Udaba oluhluphayo kuZANU PF ngolokuthi ngubani ozathatha isikhundla sikaMnangagwa engasuka embusweni ngo-2028 lapho aphoqwa khona isisekelo sombuso welizwe i-constitution ukuthi kumele ehle embusweni. Yena uMnangagwa usechilo kanengi ukuthi akalaso isifiso sokuqhubeka esembusweni isikhathi sakhe singanela. Kodwa abasekeli bakhe baya phambili ngomkhankaso wokuthi kumele eqhubeke. Abanye bathi umsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga uyasifuna laye lesi sikhundla. Okuyinto ebikwa isiphehle ukufuthelana okukhulu phakathi kwabasekeli bakaChiwenga labakaMnangagwa. Kumaviki amabili edluleyo, isiphathamandla seZANU PF eHarare, uMnumzana Goodwills Masimiremga, utshiselwe iofisi kusehlakalo esinakanelwa ukuthi silokwenza lokulwisana kuleli bandla. Sibuze igqwetha uMnumzana Pardon Tapfumaneyi ukuthi ubona umhlangano osanda kugqitshwa lo uqeda na ukufuthelana okukhona kuZANU PF.
Ayisiyo conference eyokhetho abayithi elective congress liyana abayenzayo ezamele ikhiphe ozathatha isikhundla sika sitting first secretary weZANU PF. Ngibona nje ayikuba mischievous kwabantu nje even within the ZANU PF ukuthi beqalise ukugijimisa indaba ye succession, because ubaba uMnangagwa la nxa simkhayela yena itheme yakhe kayikapheli, kanti umuntu uzakhitshwa njani esasanda ukuqalisa. So yi one thing nje engingafuna ukuthi ngi observe ukuthi hayi kanti sokungani sokuchitshwa sokuncane indawo upresident usanda kungena lo, but phambilini lapha yikho esifuna ukugayela khona ukuthi ngaso kufika ekhethweni lokuthi ngubani osoza mela ibandla leZANU PF, and that will be possibly about 2027 lapho yikho kungaba lenkemenkeme yendaba. But lapha la mboni mina Nkomo, ngikupha ukudonselana nje kuyadlula lokhu Nkomo lo.
UMnangagwa ubona echiya mpela isikhundla njengokutsho kwakhe yini kumbuzama ukuvala abantu nje kuphela lapha, kanti lo Chiwenga laye engaba esifuna yini isikhundla lesi?
I-credentials yakhe nxa ngiyikhayela mina ubaba usesebenzile, nxa ekhuluma esithi hayi yena useqedile, mina ngibona ngani useqedile ubaba la. Amboni mina ukuthi uzafuna ukuthi ethi 2028 echove ephambili. Chasi 2 years zinaezi uyabese funani. Amboni mina Nkomo. Nkaila lapa spreti satak lapa. Utheta abantu wahamba nabe plazin lakhe batshengisa ukuthi uyalima inkomo zikhona ama-leaders bahamba babona. Mina ungabona indoda isikutshengisa isibaya sayo. Hayi iyatshengisa ukuthi hayi indoda ngesibaya. Usele ndawo lapha azahamba khona seritayile. Ngumbono wami mina Nkomo ngikhayela khonokho. Mbona ngani mina bamqambela amanga mina umdala. Ngibona ngani uyaphuma umdala. But nxa anga decide ukuthi elalele omama laba abahlabelayo lama youth lawa, I think it will be a big disaster. Both for his legacy and also for all those others ababhizi bedonselana. Ngingazi ubaba uChiwenga ukuthi angabe efuna laye. There hasn't been any indications ukuthi uyafuna kumbe kafuni.
Umnumzana Pardon Tafumane ligqwetha sixoxelaye ekwelebhilitani. Sokusele iviki elosuku olulodwa kuphela ukuthi uZulu waseMelika ayevota kukhetho lokudinga umongameli omutsha ndawonye lamalunga amadala ePhalamende omabili abalisa ele House of Representatives lele Senate kanye lenkokheli yezabelo. Ukhetho lolu luza kwenziwa mhla ka 5 ngolwesibili ngeviki ezayo. Abancintisa kukhetho lukamongameli ngunkosikazi Kamala Harris yena ozamela ibandla lama-Democrats lo mnumzana Donald Trump oyebandla lama-Republicans. Okwamanje unkosikazi Harris ungumsekeli kamongameli futhi uTrump yena uke waba ngumongameli weMelika kusukela ngomnyaka ka-2017 wazophuma ngo-2021. Ngemva kokunqotshwa ngumongameli Joe Biden. Ababili laba baphakathi kokukhankasa bedinga usekelo ezigabeni ezibaluleke kakhulu ezaziwa ngokuthi ngama-battleground states. Indaba ezihamba phambili kulolu khetho zigoqela olwabantu bokuza bona uTrump athi uzabadudula ngobunengi babuyele emazweni abo enganqoba. Kulodaba njalo lwempilakahle yabesifazana ephathelane lelungelo labo lokukhipha izisu okuyinto unkosikazi Harris ayiqakathekisayo. Uphenyo luveza ukuba ababili laba bangutshikilo bhanqa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Akukacaci kahle ukuthi ngubani ozanqoba ukhetho phakathi kukaTrump loHarris ngenxa yokuthi lokho bengutshikilo bhanqa kuze kufike namhlanje. Ngakho ke ngokuhlaziya kwami ngibona sengathi asoze sibe kwazi ukuthi ngubani ozanqoba ukhetho kuze kufike lolo khetho kuvotwe kubalwe ukuthi kungabalwa amavoti kulapho sikuzacaca khona ukuthi ngubani onqobileyo. Okwamanje hayi izindala zombili.
Kumadale omabili ePhalamende ungathi kuyacaca yini ukuthi iliphi elizanqoba kumbe iliphi idale eliza kuya kuliphi ibandla?
Ngibona sengathi amathuba amahle nxa uyiRepublican Party ukuthi uthathe iSenate ugcine njalo iHouse of Representatives. Siyakwazi ukuthi iHouse of Representatives ingaphansi kwama-Republicans, iSenate yengaphansi kwama-Democrats ngenani elincane kakhulu ngomuntu oyedwa sikubale kanjalo. Ngakho ke amathuba okuthi ama-Republicans athathe iSenate sibona sengathi makhulu nxa sikhangela. Kodwa ke kusengenzeka lokho kungenzeka. Kanti ke amathuba ama-Democrats ukuthi athathe lower house, the House of Representatives, aphansi. Kodwa kusengenzeka okungenzeka njengoba sikhuluma ukuthi ukhetho inyamazane yonke kuzuliqede kuze kwenzeke izinto. Kodwa ke lo zabe enqobile ukuba ngu-president kuba lula nxa ngabe iparty yakhe njalo inqobe ku-Senate yabuya yanqoba ku-House of Representatives ngoba kwenza ukuthi inhlelo zakhe imithetho afuna ukuyichaya akukwazi ukuthi akwenze lula kulanxa lezo zindlu zombili kumbe inye yazo iphethwe ngelinye ibandla.
amazwe omhlaba wona ngobuningi bawo singathi ukhona yini phakathi kuka Trump lo Harris afuna enqobe kulolu khetho kumbe sokusiya ngelizwe lapho
Kuya ngokuthi kuliphi ilizwe singalinganisa nje ukuthi nxa useRussia ufuna uTrump, nxa useUkraine ufuna uHarris, nxa uyi-European Union ufuna uHarris ngoba uTrump umuzwe ekhuluma izinto ongazikhwabithiyo, kanti ke nxa uyi-Israel ufuna uTrump. Amanye amazwe ke lawo ayafuna uHarris kumbe uTrump kusiya ngokuthi yiliphi lelo lizwe. Kanti kamanye njalo kakusaze kube lomehluko phakathi kobudlelwano balawo mazwe leMelika kungakhathalekile ukuthi nguTrump kumbe uHarris. Kodwa amanye kuyaba lenguquko enkulu. Ngakho ke kuya ngokuthi yiliphi lelo lizwe.
Umnumzana efidlela Ncube yingcweti ehlaziya ezombusazwe njalo ulandela imikhankaso yokhetho lwaseMelika.
Zimbabwe
Kesingene kuhlelo lwamasiko
Sigcina amasiko
wethu
Owenze
Zulwanda bazayo lamukela kuhlelo lwamasiko Lilami umthembo sithembayo ukeep stove Namhlanje ke ndomnumzana Muso Ngwenya ingcwadi kwezamasiko esintu Baba Ngwenya bengelela abalaleli
Siyabingelela ngokudube kubafakazi nakubalaleli bethu
Ye, akusitele ke ukuthi kwenzakalani kusikhatshana nje esilandelayo. Khanya kukhona okuqathekileyo uza kwenzakala emathebeleni.
Kungekudala nje ngolwezi kuyona nyanga esikhangelele kuyo kwakudube sivaya esikhumbuzweni sempilo ebizwa kuthiwa yimbembezi bhaki eyagcina sibizwe kwathiwa igadadi ngenxa yomunye owayelibutho lamangiso ebizwa kuthiwa ngugodadi. Yikho ke sikhangelele ukuthi abantu babe khona ngobuningi ngoba nxa ukhangela le mpi yenzeka ngomnyaka ka-1893 ngenyanga kaLwezi 1st November nje kwaba le mpi laphayana embembezi lapho kwahlangana khona ibutho lakithi ngempela libambene lebutho lamangisi lele elaliholwa ngumajor Patrick Forbes behambisana nalona uRose loyo obizwa kuthiwa CC John Rose.
Singathi ke kolapho kwathi unquduli yeba
kwathi unquduli olukhulu kakhulu ngoba uzakhumbula ukuthi lapho laba amangisi babe lamadoda abalelwa ku-8,000 kunabantu ababephethe izibhamu lezi ezinde okuthiwa ngama-riflemen ababebalelwa ku-20,000 yikho ke sizwa kuthiwa kwabanjana kakhulu nabakithi nabo sizwa kuthiwa ngempela hhayi babengazibekile phansi
kulapho wavela khona ukuthi ivala ngebheju asikho khona
kunjalo sibili ngoba kukhanya ngani amadoda lana ayele sigwagogo lesi esibizwa kuthiwa emakna esiyiswa ababethuza ngaso ngempela kwasho ukuthi amaqhawe akithi lawa asiceda ananzelele ukuthi into okuyiyona ekhafula ukufa iliyana yilapho esizothiwa bamemeza abanye bethi uvale ngebheji lokhu uvale ngebheji lokho ekungamaqhawe ngempela ayezimisele kakhulu babudube ngendlela yokuthi babekhetha ukufa befela ukuvikela isizwe nenkosi yabo
so ke kuqakatheke kangalani ukuthi kunanzwe khonokho
kuqakatheke kakhulu yikho lapho okwenza ukuthi umuntu azazi ukuthi ungubani futhi azi lokuthi kubaluleke kangakanani ukuvikela indawo yakho njengoba liyabona nje abafowethu angifuni ngizwakale futhi njengomuntu ole-tribalism kodwa uzakhumbula ukuthi amakhiwo ekufikeni kwawo laphana asebenzisa abafowethu ababevele empumalanga ngapho esizokuthiwa kwakubaluleka kulamadoda mpela ayebalelwa ku-600 ayevela ngapha ebuchabuland bencedisa ekutheni kwehlulwe amanye ama-afrika afana nawo siyabona impilo sesiyiphila namhlanje sibona sekulabantu abangalanhlonipho asebefika nje beqa imingcele bekwazi kahle ukuthi indawo lena ingabafowabo abangapha kulolu hlangothi lwasentshonalanga kodwa kunabantu abafika bezithathela behlala angikhulumi ngezinto ezilamabhizinisi elapho kubonakala kulo mnotho khona bavele bazithathele ngendlela yabo lokho kwenza kube nzima ukuthi futhi into yakhona siyi-challenge ngoba siyabona nohulumente naye into yakhona akalandaba layo ukuthi kwenzakalani esesize sesicabanga ukuthi mhlawumbe ubona ukuthi ngoba iningi labantu abathathayo yilabantu abavele besehlangothini lwalapho kuzalwa khona laba abangabaholi bethu lokho-ke ngempela kuyabonisa ukuthi into yaqala kudala nxa kwakulamadoda abambisana namakhiwa ekutheni kwehlule abantu bakubo namhlanje labo bantu futhi yibo futhi laba abenza leyo nto esasiyibanga lamakhiwa
ye siyakuzwa kakhulu bangwenya kodwa ke ayisikhatha savumi siyabonga kakhulu ukuthi kulathi lamhlanje kuhlelo lwamasiko kungathini lokusasa bangwenya
siyabonga hlanganeni khona kulembeto
ngithathele lithuba ukuthi ngibonge ubaba umbuso ngwenya ingcwethi kwezamasiko asihlanganeni kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo lilami umthembo sithembayo uGibbs Dube
Siyabonga Gibbs. Uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Salibona ngihlozi inkosi esithandekileyo. Sibonga leli thuba lokubana siyahlangana kumbe sihlangana singabaphilileyo kungumsa wayo inkosi esithandayo engakhathali ngokuthi sisona okungakanani kodwa usasinikile amathuba thina esikhona ukubana siphile. Simbonge simdumiseke uJehova ngalokho. Namhlanje ke kuvuselela umoya sizakhangela amazwi esiwathola eTestamenteni elidala njengokuloba kwaZakhariya okuyincwadi yokucina eTestamente elidala singakayi eTestamenteni elitsha. Sizafunda uZakhariya isahloko sokuqala sifunde indima nje ezimbili indima yesithathu lesine. UZakhariya chapter 1 verse 3 lo verse 4 kufundeka kanje verse 3 keba isho wena kubo uthi usho kanje uJehova Sebaothi uthi buyelani kimi usho uJehova Sebaothi ngiyakubuyela kini usho uJehova Sebaothi verse 4 ningabi njengawoyihlo abaprofeti bokuqala bamemeza kubo bathi usho kanje uJehova Sebaothi uthi ake nibuye ezindleleni zenu ezimbi nasezenzweni zenu ezimbi khepha kabalalelanga kabangiqaphelanga usho uJehova. Nanzelela lapho esibale khona kuZakhariya aluba yimi engangiloba ngangiqalisa nje ngoverse 4 ngilandelisele ngoverse 3 kodwa ungasenani amazwi ayafanana. Uthi uNkulunkulu lapha kuverse 4 abantu babantamo lukhuni abantu bokungathi bakholisa ukwenza izinto ezimbi. Liyatsho elizwi ake nibuye ezindleleni zenu ezimbi nasezenzweni zenu ezimbi. Indlela ezimbi ngezinjani? Asiyondlela lezi kumbe ama izameva kumbe imigwaqo legcwele amapotholo kungayisikuthi izinto ezinhle kodwa ke indlela ezichuyo ilokhu okwenziwa ngabantu abathi bayaphila. Nxa uthi uyakhangela emakhaya labo esisuka khona esihlala khona sonke kulabazali abangabantu abadala kulabantwana abanye ngabasakhula abanye sebengabantu abadala kodwa abantwana kulezihlobo ezindala lezincinyane indlela zalaba bantu zokwenza ulutho kazifanani. Ezinye zinhle ziyabukeka ziyancomeka ezinye lawe uyazibona akulandlela enhle elandelwayo la. Into enhle ukuthi yena lo hamba ngendlela embi uyazazi. Umntwana ongalaleli abazali uyazazi. Umntwana oyisikliwi uyazazi indlela zakhe. Umntwana ongathumekiyo oqamba manga azantshontshe lezinto zalabo ekhaya omele size yena uyazazi indlela zakhe ezimbi. Lokuhamba ayiganga labanye angabuya azochuma ekhaya uphike ulandule ukuthi uvela kwenza ububi uyabesazi ngaphakathi kwakhe. Phela indlela ezimbi kazisweli ukuthi kuvulwe imilomo ukhuzwa abantu kusa kwamalanga. Indlela ezimbi lezenzo ezimbi lo mazenza uyazazi. Lawe ezakwe indlela ezimbi zingakayifika lemphakathini uyazazi. Bantwana lini elisakhulayo lungisani indlela zenu nizenzo zenu nibuyele kuJehova. Asikhuleke Thixo siphambule endlela enzokwenza kubi senze izinto eziqondileyo uwenzele ukuthi lawe ubuyele kithi ngoJesu ngiyakuhleka. Amen.
Sibonge umfundisi Thandeko Sintimkandla ngohlelo vuselela umoya. Kwezemidlalo umfowabo kaPeter Ndlovu uMarco Dube uthi kungaba into enhle kakhulu ukuba uPeter akhokhele inhlanganiso elawula ezemidlalo yenguqu eZimbabwe Football Association iZifa. Kubika uJoseph Njanji.
Udube uthi lanxa uPeter engazake batshele njengemuli ukuthi lesifiso naso ukuba ngumongameli wenhlanganiso yezifa, yena ngokwakhe ngakuthakazelela lokho.
Kulelwazi oluningi ngibhola kuba ngcono nxa lilidwa ngumuntu owazi into ayenzayo kulo muntu othi alapha sekusebenza imali kuphela kungafa sekufika.
Kwengeze wathi ukuqakathekisa imali yikho sekubulele umdlalo wenguqu weZimbabwe.
I-system ngathi yadayiluthi ngabantu abangasoke ebhora. Iningi kathesi sebengena kubhora ngokufuna imali. Like abanikazi bama-teams bayabhatala forever, which is bad. Bayabhatala abanye abantu ukuthi benze into ezingasizo zebhora.
IZifa izaqhuba ukhetho lokudinga inkokheli yayo entsha ezasebenza ngokugcweleyo ngomnyaka ozayo. Okwamanje lenhlanganiso iholwa liqula elakhethwa inhlanganiso yenguqu emhlabeni jikelele yeFIFA ukuthi liqondise inhlelo zalo mdlalo ngoba zazingahanjiswa kuhle. Lanxa bazancintisa bengakabhaliswa futhi layo uPeter engakatsho ukuthi uyazifuna yini isikhundla lesi, abalandeli benguqu abaningi bathi bafuna yena ngoba ululwazi olujulileyo ngomdlalo kanobhutshuzwayo. Nanku udlale waze wafinyelela eNgilandi ku-English Premier League. Sibuyele odabeni lukaDube. Lubaba useleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisithupha lambili 62, njalo uqale ukudlala ibhola esasengumfanyana efunda esikolo seSt Patrick's lasesobukazi. Usuke lapho wadlala kuqembu le-Youth Contact Center, wasedlulela ku-Highlanders edlalela iqembu labasakhulayo.
Ngangisithi nxa ngisekholeji ngidlala ku-Highlanders ngama-holidays, asesisuka-ke futhi esesiye ekholeji nasesiba lipholisi ngadlala esikhulu sena aqalisa iphindura khona ngidlala kuma-teams etara phindura kudivision 1 ngatransfer ngayigwanda. Ngasuka-ke laphana ngasesiye ePlumtree ngadlala khona ngale futhi.
Abadume okwamagama kwezenguqu ngakibo kaDube ngabafowabo abathathu uMadinda, uPeter kanye lomuyi uAdam. Udadewabo u-Evelyn laye ube ngumgadli weqembu le-Highlanders Royals obukhali. Lalapho engasadlali uDube uqhubeke phatheka kwezemidlalo, wafundela ukuba umqeqetshi kanye lokuphatha abadlali umaneja.
Isikhathi lase-province ngawayo-province ngake ngaba ngumanager for 5 years, sawina lama-gold medals lani konke imanager.
Kudala iqembu le-Highlanders belisaziwa kakhulu ngohlelo lokuziphekela abadlali balo besasebancane, libalolonge ngobuciko babe ngumthwentwe ohlaba usamila. Abadlali laba baguqela uPeter, uBenjamin Konjera, uMercedes Banda, uWillard Khumalo kanye labanye. UDube uthi i-Highlanders isaselalo ikhono lokukhiqiza abadlali abalohlonzi olufanayo, kodwa uthi abalandeli bayo kumele babekezele.
Yes, let's have patience. Ngoba o-coach esiba nawo, they are good, alright. Kodwa nxa singena patience, sifuna ama-results there and there, kuba nzima ukuthi u-coach ethi 1 year sesikhala sesithi i-team ayibe the cup. Uyadinga ama-players, kufanele sim go out ema-reserve langaphi langaphi, sibe labafana, sibafake ku-academy yethu. For example, kathesi njengoba nje ubona i-team yonakane khona kugcwele abafana bephuzu 9 babheke ezandleni zethu ngani.
Okwamanje uDube uphethe isithupha sokuqeqetsha ese-CAF B lezinye ezokuba ngumphathi wabadlali u-team manager. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
The Voice of America.
Sizigqibe ngehlandla lezokholo namuhla sihamba lomculi osacathulayo oziviza ngebhinca lodumo. Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha.
Oh,
ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngiyathokakala ngenkundla yezokuxhumana laphana ku-Facebook page lami, lathokakala ngasearch tipinga lodumo, ngiyatholakala naku-TikTok futhi ngokunjalo ujunga lodumo. Bese kuthi kuma-bookings mhlawumbe uma ngabe funa ukubhukha, ngitholakala kule nombolo 071 91 944 17. Ngiyafoneleka, ngiyatholakala naku-WhatsApp. Ngiyabonga kakhulu.
Ibhinqa lodumo lisigqibela uhlelo lwethu. Ukuziphetha ezosuku nanzi ebezihamba phambili. Ugqithiwe umhlangano weZANU-PF People's National Conference kulombuzo othi kambe wenelisile na ukubhula umlilo ovuthayo kuleli bandla. Uyavotwa eMelika ngeviki ezayo kukhetho lokudinga umongameli lamalunga edale lePhalamende eleCongress. Besilazo ezokholo, ezamasiko, lezemidlalo. Kwanele Mtwakazi, Oliver Lelisayo, Muntunga Milinko, Mo, Kololo Gwana, Kwamatugandu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.